manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingana lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera chikunguru 11/2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Wandu wevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pamazana mapfumbamwe nemakumi mana nevaviri kana kuti 942. Vafa vava vanhu gumi nevatatu. Masangano evashandi opesana zvikuru nemashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ayo vakataura vari mudare repolitical ye ZANU-PF nezuro. ZANU-PF yoyambira vanhu kuti vazvibate uye vasiyane nenzira yekuda kuratidzira munguva ino yeCOVID-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Wandu vevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika wakakwira nezuro kusvika pamazana mapfumbamwe nemakumi mana nevaviri kana kuti 942. Vafa vava vanhu gumi nevatatu. Izvi zvinotevera kubatwa nechirwere ichi kwevamwe vanhu gumi nevatanhatu nezuro. Vanomwe vari vanhu vakabva kuSouth Africa. Mumwe chete akabva kuBotswana uye vasere vari vanhu vagara vari munyika. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vanosvika mazana matatu nemakumi maviri kana kuti 320. Tichiri panyaya yechirwere cheCOVID-19. Madzimai emudunhu reMashonaland West anoti haasi kufara kuti hapana mari yati yabviswa nehurumende kuitira kuti iyamure vanhu munguva ino yekuvharwa kwenyika nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Izvi zvakabuda pachena pamusangano wakaitwa negurukota rezvemadzimai nemabhizimisi madiki amaitembiso nyoni uyo wakaitirwa muchinoi. Madzimai mazhinji akapinda mumusangano uyu aive ezanu-PF. Amai Nyoni vakamanikidzwa kuti vataure chokwadi pamusoro pemari idzi nemubati wehomwe muZANU-PF mudunhu reMashonaland West amai Mata Munondo vakati hapana munhu ati apiwa mari idzi kunyange hazvo hurumende yakazivisa kuti pane mari dzaiswa parutivi dzekubatsira mabhizimisi pamwe nevanotengesa zvinhu zvavo.
Saka tiri paproblem nyemari idzodzo honorable minister yainzi iri kubva kuministry kwenyu tanga tichikumbirawo kuti vamwe varipo pano vanozonotaura kudzimba kuti mari zvita aya makanzi nyorai mumawadzi setu vatungamiriri seni provincial councillor seni number 4 province yemash west ndini treasurer ndinenge ndiine mari zvongonzaiwa ndo mari idzodzi saka tanga tichikumbirawo minister kuti mujekesere vanhu kuti ko mari idzidzi dzichauya here kana kuti toudza vanhu kuti mari idzodzodzo hakuna.
Nhengo yeZANU-PF amai Hilda Gweshe vakaudza amai Nyoni kuti sezvo vasisiri kushanda vave kufa nenzara uye vave kutorerwa midziyo yavo nekutadza kubhadhara zvikwereti sezvo vasina mari.
Pane vamwe vedu isusu pane makambani zvanga ari pano pamarayaya pane microapp vanhu vanga vakwereta mari kuti munhu atange kuti anonohodha something anenge akakweretawo mari rati nokuti inizvo zvecovid yatanga ndibvozi mari inojibhadhara pamwedzi mari iyo handisisina kwandinoiwana rati nova ndakutsidzirwa kutorwa mudziyo mudzimba notorerwa kunzwira kutora firiji ndeyandakabatisa ndandakabatisa kana kuti ingava wadropa ingava store rati nova kudaiwo kuzotora zvinoda kuti hatina chii mari yekuvapa.
Amai Nyoni vakabvuma kuti mari haisati yave kupiwa vanhu vakati iyi inyaya ichiri kugadziriswa nebazi rezvemari. Amai Nyoni vakatiwo vari kutora zvinhu zvevanhu vanofanirwa kuteerera zvakataurwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati vanhu vataurirane sezvo vanhu vakawanda vasiri kushanda.
And I hope that those people that are already bothering you, they can wait, because the president also said people should not guruza each other.
Vanhu vari kukushunguruza ikuti mubhadhare zvikwereti vanofanirwa kumbomira, sezvo mutungamiriri wenyika akati vanhu vataurirane nekuda kwekuti vanhu havasi kushanda munguva ino yekuvharwa kwenyika.
Vamunangagwa vakazivisa muna Chivabvu kuti hurumende yavo yainge yaisa parutivi mari inoita mabhiriyoni 10 emadhora kuitira kuti ibatsire mabhizimisi pamwe nevanozviitira mabasa, sezvo mabasa avo ari kuvhiringwa necovid-19. Zvichitevera chiziviso ichi, madzimai emudunhu reMashonaland West anosvika zviuru zvinomwe akanyoresa kuti ayamurwe nemari iyi, asi kusvika pari zvino hapana munhu mumwe chete ati awana mari iyi. Musangano uyu waive wekuongorora kuti madzimai vanotengesa pamwe nevemakambani madiki vari kuyamurwa here nehurumende munguva ino yekuvharwa kwenyika nekuda kwechirwere checovid-19. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Masangano anomirira vashandi anoti haasi kufara nemashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, ayo vakataura nezuro vari mudare repolitibru yebato ravo. VaMnangagwa vakayambira masangano evashandi, machechi nemasangano akazvimirira kuti anangane nemabasa avo ari pamutemo, kwete kupindira mune zvematongerwo enyika. Studio 7 yanakwanisa kubata sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions kuti tinzwe parimire. Asitabata mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObet Masaraure kuti tinzwe pamire masangano evashandi.
Pamwe vaMnangagwa vanogona kukangamwa kuti chinonzi matongerwo enyika chii. Isu atitarisa nyaya yematongerwo enyika, totarisa kuti kana paine pfuma yaunganidzwa yenyika, ipo homwe nomwe awane chimedu chake akwanise kuzvidyira, akwanise kuzogutawo. Saka isu sava tiri vashandi, totarisira kuti pane kaungana pfuma yenyika national status, zvingave mari dzabva kumadhaimondi, zvingave mari dzabva kuvarimi vezvobhako, dzave mari dzabva kuindastri dzaunganwa dzehomwe yenyika, tinotori nekodzero yekuona kuti homwe iyi yapakurwa sei, nekuti homwe imomo ndomunobva masarari dzedu, ndomunobva raramo yevana vedu kuti vaende kuzvipatara, kuti vaende kuzvikoro, kuti vawane chekufeka, kuti vawane pekugara. Saka hatingaregi kutaura kuti nyaya yekuti homwe yedu pamwe yenyika yabiwa yavandudzwa yatirati corruption, nekuti kana pakabiwa mari zvonzi varayiridzi pamuvashandi nyararai, hamunine zvekubiwa kwemari. Asi tichiziva kuti momo homwe yaborwa, tura akaborwa here, ndobva tatisona kuti tizonokurawo tiwane kudya. Hatinyarari pakadaro. Isu politics hatisingangoite chete, ndedzemapato we are not partisan, asi politics dzekupakurwa noufumi hwenyika, izvo ticharamba tichidziita nekuti ndi dzinoita kuti isu tiraramewo, titorewo nesimba rekuti tikwanise kuita hodi vatungamiriri vedu to account.
VaMasaraure vaMnangagwa vari kuti izvo imi muri kumira nerekuti muri kumiririra vashandi, asi muchokwadi muchishanda nemapato ezvematongerwo enyika mine chinangwa chekuda kuvhiringa zviri kuitika muZimbabwe.
Hai, tinomiririra vashandi zvakanyanya. Asi kana dzimwe ndidzenguva nhuna dzevashandi dzikange dzavarwadza ivo vachidzinzwa, vanoona sekunge taakuita zvematongerwo enyika, matongerwo anyika avanotaura iwayo. Handisingazive zvakuti mapato anopikisa. Munhu ane chikwereti chako haakupe mutemo wekuti chikwereti chinobvunzwa sei. VaMnangagwa vane chikwereti chevashandi chekurega kuvabhadhira masalari avo, vakavabira masalaris avo vachishandisa vamuturi mune kubva muna 2018 pavakachinja vachinyeba kuti US dollar nemabhondi achinjomudzama kuwana mabhondi yane same value yesalari yavo. Chikwereti chavakatidira taane makore.
VaMnangagwa vakatiwo masangano evashandi akaita serenyu pamwe nevemachechi akaramba achipindira munyaya dzezvematongerwo enyika, hurumende inogona kuabhana. Munotambira sei mashoko iwaya?
Pamwe vakatotura mashoko iwayo vanga vasina kuverenga bumbiro remutemo. Matrade union haana kwaanorejistiwa. Matrade unions anorecognizediwa naemployer wavo, asi haarejestiwe. Mukaenda mugwaro redu reconstitution pasection 65, munhu wega wega anonzi mushandi ane kodzero yekutovamba. Vanototanga nekuvamba. Une kodzero yekudovamba kana union yako, une kodzero yekujoina imwe iriko, une kodzero. Kodzero iyo hapana angaibe, ende kodzero iyoyo hapana angaibvise kwauri anga vee mtunga miru wenyika nani zake niko ziro ya wina yose mshati nekuti zino zikanga kutu niko ziro zako zingawa za unga birwe na employer kana ukareka kumira mira zineu
au vanga vari mtunga miriwe Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe va Obed Masaraure vachitaura vari parunare vari muHarare. Sezvo tichitema tisina kwatinorerekera, tabata mushandi mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi kuti tinzwe divi reZANU PF panyaya iyi.
Havane ino kufara kana kusafara nemashoko anotaurwa navamunangagwa because chavakangoudziwa nomutungamiriri wenyika. Mashoko ari pajekerere ekuti ngavaite basa rekumirira zvido zvevashandi. Vashandi vane nhunha dzavo dzakawanda dzinofanira kumirirwa nezvetu nana ZFTU, asi havasi kukwanisa kuita basa iroro iro vanomhanyira kuti hana shumba dzisiri dzavo. Muchikaranga tine chikaranga chokuti tanhai dzamunosvikira dzokudadamira munorumwana mako. Uno takaona vamutasa mutungamiriri wezctu achiita iye vatete kana kuti achizviita vatete pakati pachamisa nakupe namudzuri namangoma nani nekupatsanurana kwavari kuita naizvozvo. Bvunzo waingobvunzwa navamunangagwa ndewokuti pavanoita zvose izvi kusanganisira nokuita misangano yokuputa nokuita maviolent demonstrations vanenge vapedza here zvido zvavashandi, vanenge vapedza here kumirira vashandi.
Masangano yatataura nawo vamugwadi ari kuti iwo chaari kuita iwo chete kuzvira kodzero dzemushandi kuitira kuti izvo ange achipuwa muhoro wake wakanaka, kwete kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika.
Nyaya yamunofanira kuziva ndeyokuti kubva musi watanga kuenda vashandi vomuzvipatara manesi pastrike, hurumende yakati iyo zvaonekwa kuti zviri nani kuti tibatsire vana ava nokuti ndovanonzi mafrontline workers vari kutora risk kana kuti danger yakawanda mukurapa nokubatsira vanhu vecovid 19. Hurumende ikati iyo takuwedzera salary yavanga vachiwana ne 50% pamusoro paizvozvo tichavapa allowance ye $75 allowance on top of what they are getting. All that combined zvinoita kuti vawane mari iri pamusoro pepoverty bottom line. Zvichiratidza kuti mushandi abatsirwa hurumende yatora decision yekuti aiwa ngatipei mushandi priority. Ivo vana ZCTU nevasangano yakazvimirira oga instead yekuti vachikomplimenta hurumende kuti ha izvaonekwa izvi zvaitwa zvitazviona, totangira papi tichikumbiravo kuti tirambe tichikurukura tichienda mberi kuti zvimwe zvinoda kuwedzerwa kana kuti zvinoda kutariswa zvitariswa. Ivo havaite izvozvo, vanowanika vachikurudzira vanhu kuti pindai mastriti munopwanya munouraya mabhizimisi, murove vanhu, mupwanye motikari dzehurumende, mupwanye motikari dzemapurisa, mukonzerese mhirishonga. Kana tazodaro mapurisa akazotora danho ravo randinoziva kuti for sure kana vakaramba vachiendera nedanho rokuisa mhirishonga vacharichatorwa danho iroro, vanga vachakandaniswa sezvinoreva mutemo. Ivo vozomhanya vachiti kodzero dzevanhu dzatorwa kuno, vomhanya kuna naamerica, vomhanya kuna naBritain.
Taura nemasangano evashandi vehurumende ati iwo haasi kufara neuori huri kuitika muhurumende, nokudaro ndosaka ari kunyunyuta achitaura zvido zvavo kuti zvigadziswe nehurumende, asi haafari kunzwa mutungamiriri wenyika ako vati vari kuita zvematongerwo enyika.
Hakuna munhu anombofarira corruption, hakuna munhu anombofarira zvouori. Dei kuri kunzi pane kune vanhu vanotsutsumwa kana kuti dei kwakuri kunzi kurwisa uori kukashata, ingadai vamunangagwa vachinzi vakashata. President veZANU PF vanova president vehurumende renyika yeZimbabwe is on the forefront fighting corruption. Ndo vari pamberi isu tichitevera, ndo vari kusaga kuti dzimwe nhengo dzinobva mubato redu munomu dzadzisingasungwi nenhau dzecorruption dzimwe dzakaparwa munguva yana President Mugabe dzichisungwa pari zvino tisingatarisi nokuti munhu unobva kumatongerwo enyika ebato ripi kana kuti unobva kukereke ipi kana kuti unobva kun'anga ipi, hatisi kutarisa izvozvo.
Avo vanga vari mushandi mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi vachitaura vari parunhare vari muHarare. Mutungamiri weBotswana vamokoetsi Masisi vanoti hurumende yavo haifi yakabvumidza kushungurudzwa kwezvizvarwa zvekunzwe kwenyika nezvizvarwa zveBotswana sezviri kuitika kuSouth Africa. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
VaMasisi avo vari kutarisirwa kupiwa usachigaro webazi rinoona nezvekudzivirirwa uye matongerwo enyika dziri kumaodzanyemba kuAfrica reSADC Organ on Politics, Defence and Security Cooperation mwedzuno uya, vakati nyika yavo ichadzivirira vanhu vanobva kune dzimwe nyika kune avo vari kuda kudyara dzindere ruvengomo Botswana.
Kuvanhu vanobva kune dzimwe nyika avo vari kuita zvemabhizinesi vachigara muno, hurumende yeBotswana ichaedza nepainokwanisa kuvachengetedza nekuvadzivirira kune avo vari kuda kudyara dzindere ruvengo munyika ino.
Vakashora zvikuru kushandisa mashoko ekunyomba kana kutuka vanobva kune dzimwe nyika. Kuri kuitwa nezvimwe zvizvarwa zveBotswana zvichishandisa madande mutande, vakati kuita kwakadai tsika yakaipa zvikuru.
Kushandisa mashoko ekunyomba kuvanhu vanobva kune dzimwe nyika avo vari kugara muBotswana haisi tsika yedu. Ndokumbira kuti vanhu vanobva kune dzimwe nyika vari muno nekuda kwekuti vari kushanda kana kubvakacha vapiwe kodzero yavo, nokuti vari kuita basa guru mukuvandudza upfumi hwenyika ino.
Vanhu vakawanda vane mabhizinesi muBotswana vanobva kunyika dzakafanana neZimbabwe, India, Pakistan nedzimwewo nyika, izvo zvisiri kufarirwa nevamwe vagari vemunyika iyi. Zvizvarwa zveZimbabwe izvo zvinoti zvinomboshungurudzwa nemashoko anotaurwa nezvizvarwa zveBotswana zvinoti zvagamuchira nemufaro mashoko avamasisi. VaBlessing Mafa, avo vanoita basa rekugadzira magetsi mudhorobha reFrancistown, vanoti mashoko avamasisi anoratidza utungamiri hune udzamu.
Kutaura kwemunhu anenge aona chimiro chezvinhu zviri kuitika, nemhaka yekuti nyika inganzi nyika iri yega, kunzi inzi Botswana inofanira kunge iri nyika inenge ine support yemamwe marudzi. Saka ukadzemara waita rusarura, zvobva zvazoita izvo kuti vamwe vanenge vachikubatsira sezvaakuitika kuSouth Africa, yekuti muri kutibata zvisina kunaka. Saka kuna track richauya. Saka inenge iri move yekuzama kuda kugadziridza kuamenda kana kusimbisa zvinhu zvakanga zviripo.
Nyanzvi munyaya dzetsika nemagariro vaThomas Berejena vaudza Studio 7 kuti mashoko avamasisi anoda kuzadziswa nekudzika mitemo uye kutanga matara anotonga nyaya dzekunyomba kana kuti quality courts, nekuti muromo hauzarirwi nerwizi.
Sekutaura nemuromo zuri izi, kaasingana uine shungu nerudo rekuti uda kuita zvinhu izvozvo, unotanga wazvidrafta pasi. Zvinofanana nebusiness plan inongoita akada, haungongotauri chete chete chete, nekuti vanhu naivo vada kuti vaite se vaprotect, ende kuvaprotecta kukura kwenyika, kubatana kwevanhu.
Mukutanga kwesvondo rino, mutungamiriri webato rinopikisa muSouth Africa reEconomic Freedom Fighters vaJulius Malema vakashora zvikuru zvizvarwa zveSouth Africa zvaishungurudza zvizvarwa zvedzimwe nyika zviri kushanda muSouth Africa sevatyairi vemagonyeti. Magonyeti aichairwa nevekune dzimwe nyika akapiswa muCape Town nekuKwaZulu-Natal mumhirizhonga yemarudzi iri kuitika muSouth Africa. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndimi Shingirai Madondo.
Yashika nguye kuti tibotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvuru nezvuru zvevanhu verudzi rwechisufi zvakaungana nezuro parufu rwemumwe mukuru mukuru wechitendero Sheikh Mohammed al-Kazanazi kumaudzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweIraq. Parufu apa paivo nevanhu vanodarika mazana mashanu verudzi rwemakedish emuIran. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro nemumwe mudzimai ari kuita iye mabasa ekubatsira vana vechikoro vari kuVictoria Falls pane mumwe musha vachiedza kuvadzidzisa panguva iyo zvikoro zvakavharwa pamusoro pedambudziko reCOVID-19 kana kuti coronavirus. Rekai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uye zvekuti zvii zvavari kuita panguva ino yeCOVID-19 lockdown.
Zita rangu ndinonzi Lydia, uyezve tiri kuita basa rekudzidzisa vana kuno kuMonde Village nenguva ino yelockdown. Sezvo zvikoro zvakavharwa, tiri kugadzira mastudy packs vachienda nawo kumba vachinonyora sezvo vasingakwanise kuti vawane zve-e-learning.
Chii chakaita kuti mufunge kutanga chirongwa ichi?
Chakaita kuti titange chirongwa ichi, takaona kuti vana vekuno kumaruva vasarira muzvifundo zvavo, vamwe vari kunyora maexamination mukore rino, vamwe vachakuma vafunga kusiya chikoro zvachose, uyezve vazhinji vari kugara nana koko.
Muri kuita chirongwa ichi muinani uyezve muri kushanda nevana vangani pari zvino?
Pari zvino tiri kushanda tiri vatatu, ini nevana vangu vaviri. Mukomana mukuru ari kutarisira kuzoenda kuuniversity, nemusikana ari lower 6. Vana tiri kushanda ne 19, nokuti mastudy pack tonyora nemaoko. Ndiro nani ratiri kukwanisa zvaizvezvi.
Zvii zvamuri kudisa, zvii zvikwanisiro zvamuri kutsvaka zvamungada zvekushandisa pazvirongwa zvenyu zvamuri kuita?
Zvekushandisa zvatingade kunyanya e-stationary. Laptop ingatibatsire chaizvo pasidapasi. Community yakatipa pekushandira, tingafare kubatsirwa kuvaka class, kuti chero zvavhurwa zvikoro, vana vabatsirikane nestudy center nelibrary.
Vanenge vachida kukubatsirai vanokubatai papi?
Vanenge vachida kutibatsira, ndinobatika pa 263-774-749901.
Regai timbonzwa kubva kune vamwe vana vechidiki vari pachikoro ichi vanotaura ivo nechirungu sezvo vasingadzidze rurimi rwechishona kunzvimbo iyoyi. Totanga nemusikana ari mugrade 7. Regai tinzwe kuti ari kuti chii.
My name is Zungidanya. I am grade 7. This year I'm that examination.
Apo tiri kunzwa Rumbidzai ari kuti ari mugrade 7 uye gore rino achange achinyora iye bvunzo dzegrade 7. Tiri kunzwa apo kubva kuna Tabitha ari kuti iye ari mugrade 4 uyezve nekuti havasi kuenda kuchikoro nedambudziko recovid 19 ari kudzidzira iye samu pachikoro ichi. Apo tanzwa kubva kuna Shelter ari kuti iye anodzidza maths, ndevele nechirungu. Tiri kunzwa mukomana wechidiki ari kuti ari mugrade 4 anofarira zvakare samu. Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Lydia Zulu vekumonde village kuVictoria Falls, avo vari kuita basa rekubatsira vana vechikoro vemunharaunda yavo kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington, umo ndiri kutepfenyura ndiri kumba pamusoro pedambudziko rechirwere checovid 19 kana kuti coronavirus.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chavatipa nhasi. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Ndinokugamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka rekubata sachigaro vebato reMDCT Senator Morgan Komich kuti tinzwisise kuti sei nhasi uno vave kuti MDC Alliance harisi bato asi iyo vanga vachishanda neboka iro reMDC Alliance kubva muna 2018 musarudzo kusvika pazobuda mutongo weSupreme Court uyu. Senator Komich, vakawanda vangada kuzwa kuti chii chakatora nzvimbo chakasvitsa kuti musiye MDC Alliance yamava muchishanda nayo nguva yose muchienda kuMDCT iri kutungamirwa yezvino namuzvare Tokozani Kupe vakafanobata chigaro?
Ndinotenda zvikuru nemubvunzo wavhunza chikomana, nekuti vanhu vakawanda vari kuvhiringidzika nenyaya iyoyo. Asi tingaziva hanzi kuti inini saSenator Komich, National Chairperson weMDCT, handizambobvira ndasiya MDCT. MDC Alliance yataifamba nayo yanga iri election pact. Tasingafambi nepati inonzi MDC Alliance. Hatinambobvira tafoma pati inonzi MDC Alliance, hatinambobvira tasiya MDT. MDC Alliance isizatakawirirana kuti tinoshandisa pamaelections and happens. Tasingafani zvakare kurishandisa, nokuti izita ranga riri re-election corporation yangaitiwa pamapato anosvika 7. So inini handina kubvira ndasiya. Vanhu vasiya bato redu ndivana Nelson Chamisa nevamwe vake, ndo vasiya vaenda kundofoma chinhu chinonzi MDC Alliance. Isu takasara tiri pamuzinda weMDC paHarvest House, nanhasi tiripo tisu utakasara zvakare tina ma members of parliament arimo muparlament iko zvino tisine the right to recall tisu zvakare takasara tichiwana mari ye finance act iko act tirikiwana mari yacho because tiri mu MDC ne party komichi munhu ari consistent ne struggle ye MDC komichi munhu ari loyal to the struggle ye vanhu
vakomichi ndimi makanga muri election agent vavachamisa musarudzo dza 2018 makakwikwidza zvakare kuti muwane chigaro kucongress yebato reMDC Alliance yakaitwa kugweru makanga musingazive here nguva yose iyoyo yekuti MDC Alliance arisibato.
Thank you so much for the second question. In actual fact, posti pataifamba ipapo kubva pa 2018 tizosvika kugweru congress yanga iri MDCT ndo ini yataitevera ndo yataiurana tose tichiziva izvozvo hapana kubvira paitwa chibvumirano kana kutogara pasi kuti akuchinja zita rekunzi MDC tichienda kuMDC Alliance saka isusu tatina kubvira tarasika uye kiye takazoshamiswa takuona vanhu vava kuti MDC Alliance ibato MDC Alliance yanga iri trade name yanga iri tag reelection but madocuments edu ose kubva kuconstitution but vanga tichingonzi MDC headquartered at Fort Fort Nelson Mandela and it was very clear kuti ma MP atinawo ese anga akaiswa ne MDCT amakaiswa ne PDP amakaiswa ne MDC Green panga pasina kana confusion takaita anniversary celebration muna September 2019 munhu ese akaenda izvo 20th anniversary atinobvunziko second anniversary kuri kuti that was MDC Alliance so munhu ese ari clear vanhu chete vada kungova ne clarity kuudzwa kuti manga muchinyeperwa vakomana vasingatora chokwadi.
Vakawanda vari kuona kunga imi vakomichini vamwe wenyu muri kushandiswa nezano PF kuparadza MDC Alliance kana kuti kuparadza opposition muZimbabwe munoti
yecho kwavi vanhu vakawanda vanofunga kuti ndokuparadza opposition politics in Zimbabwe opposition politics yakuvakika kuti patinosvika 2023 elections tinge taana ma true democrats taane true opposition political party tinotenda mwari kuti this incident yakaitika pachine 3 years to go to the election deno vanhu vakamira takazozviita 1 year before elections mafears ana vanhu iwo aita come true but ivo zvino kwete vanhu vanozochinja musaneswa nemumvuri unazotiko uripo we vakomana vealliance with time mvuri unochinja science nation with time zvinhu zvinochinja the MDC leadership that is there has got a clear vision of where we want to take the party.
Muri kutarisirawo here kukwikwidza kuti muwane chigaro paiyo extraordinary congress ichaitwa ne MDCT
zvichaitika pacongress zvinobva kuvanhu kuti ndichakwikwidza here ndinogona kuda ndeta ambition asi vanhu vachiti general tsawa mukwani baba Abrahama zvasvi zvei so haufani kumanikidza but kana vanhu vakanditi baba komichi muenzi tungamiri nguva yenyu yakwana nguva yamwari yatatakamirira yakwana whom am I to refuse this is a democratic party we want to practice democracy so really hapana chinotyisa nekuti kana mwari vachida kuti uite basa ravo vanokupinda mweya vanhu vezimbabwe vanhu vezimbabwe vokusarudza hatidi chitsotsi hatidi kuzviita election hatidi umbavha nekuti ndokwatiri kutiza takaona utsotsi hwakaitika makore maviri apfuura vanhu vakagumbuka vanhu vakarwadziwa and isusu as a new leadership must commit ourselves that we shall practice true democracy.
Manga makateerera kuna sachigaro webato reMDCT Senator Morgan Komichi muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuoneka ane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC ndoti murare zvakanaka vateereri.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pamazana mapfumbamwe nemakumi mana nevaviri kana kuti 942 vafa vava vanhu gumi nevatatu asi uwandu uhwu unogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi masangano evashandi opesana zvikuru nemashoko emutungamiri wenyika vaemarson munangagwa ayo vakataura vari mudare repolitibro yezanupf nezuro bato rezanupf royambira vanhu kuti vazvibate uye vasiyane nenzira yekuda kuratidzira munguva ino yecovid-19 tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ngatisanganei zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com munokwanisa kunzwa nhau dzedu paWWW.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri mu Washington DC. Ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 11 kuNtulikazi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inani labantu asebebulewe ligcikwane le-COVID-19 elizweni sebelitshumi lane 14 kulandela ukubhubha kwesifazana obeleminyaka engamatshumi ayisithupha lantathu emathebeleleni North. Izakhamizi zakoBulawayo zithwale nzima namhla ngenxa yokuswelakala kwamabhasi kanye lamakhombi enkampani yezokho aya edolobheni.
Sagcina nje sibuthana siba baningi, saquma ngenyawo sibuye eNkulumane. Lamhlanje ekuseni savuka futhi aswelakala amabhasi kungela ngisho neyodwa. Lapho abantu bethu maprivate ade bekhona bebesithi 50 pounds, kodwa i-50 pound yankhona zwagada kangaki.
Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-1893 Mthwakazi Restoration Movement namuhla yabele abantu emagwegwe leluveve amanzi okusebenzisa.
So sikubone njengangumthwakazi ukuthi sihlanganelane labantu bakoBulawayo sizama ukudinga amanzi angcono, sihlanganise sisebenzisane le City Council siye donethela abantu labe health organization, ngoba ngeke sikwenze lokhu singela abantu be health organization.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inani labantu asebebulewe ligcikwane le-COVID-19 elizweni sebelitshumi lane i-14 kulandela ukubhubha kwesifazana obeleminyaka engamatshumi ayisithupha lantathu 63 emathebeleleni North, ukutsho ugatsha lwezempilakahle embikweni eliwethule izolo ntambama. Luqhubeke lwathi asebetholakale belegcikwane leli sebengamakhulu ayisithiyagalolunye lamatshumi amane lambili i-942 kulandela abalitshumi lasithupha abatholakale belegcikwane leli ngemva kokuhlolwa. Phakathi kwabo abavela iSouth Africa bayisikhombisa, oyedwa ubevela kweleBotswana, abayisikhombisa bebevele bengabaphakathi kwelizwe. Izakhamizi zakoBulawayo zithwale nzima namuhla ngenxa yokuswela amabhasi kanye lamakhombi enkampani yezokho aya edolobheni. Ubathabile Masoko sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Umnumzana Atlas Moyo ongumqondisi wenhlanganiso yezimota zokuhambisa eYehova Mbayiwa uthi uzwa ubuhlungu uma izakhamuzi ziswela imota zokugada. Uthe lanxa amafutha ezimota engatholakali emagalajini, bona bebesenza icebo lokuba bathenge ezitaladeni ukuze uZulu athole imota zokugada. Umnumzana Lindani Dawu, umhlali wakoBulawayo, uthi kungcono uhulumende avumele abanye abasebenza ukuthwala abantu ukwenzela ukuthi isimo lesi sibe ngcono.
Udaba lwe-transport seluhluphile kakhulu, wonke ama-roads akula mabhasi, sazunde indaba yefiweli kumbe bastrikile njalo. Maybe nxa uhulumende engakonsida ukuthi amakhombisi wonke lana amanye ebuyele ekwane ekusuke ukuthi eJove wenxa sikhangela even lawo la amazwe ukukhombi la amazwe ukubhasa Jova kathi sakusela social distancing eyayikhona kuqalisa abe gcwele pampam abantu beminyezeleni ngemali ayinini kebe ungayenzi vele. So indaba ye-social distancing vele lapha ingathi ayisebenzi, kodwa ukuze kuxazulwe le ndaba ama-private operators lawa avunyelwe ukuthi engene emgwaqweni encedise ethola abantu, ngoba kathesi nxa bethola abantu ngekho emthethweni babhatalisa imali ezinzima ngoba bathi babebalekele amapolisa.
Umnumzana Ronald Khumalo laye ongumhlali wakoBulawayo uthi mhlawumbe abasebenza ezukho bakhalele umsebenzi kumbe kusilele amafutha ezimota.
Kunzima ngoba la kuma roadblock imali idlula khonapho, nxa ungumuntu uthwele abantu afika bekuthonisisa ukuthi waye kuthwele abantu
abantu abana social distancing even uma lihlezi liba lutshwane abangafuni ukuthi izimoto azithwala abantu kodwa izibuko iziphatha kabi kakhulu ngoba kunje bese mina njengami ngokhile ngisukise lapha ekade ngisiya khona akula moto emgwaqweni lama private cars bayesaba ukuthwala besitha amapholisa not even bus eyi-1 efikile silindile amabhasi for long hours sezasuka e-bus stop sesibuyela ezindlini sibonte amabhasi angikhona kabuye
unkosikazi Nozithelo Masuku uthi inkampani yezupco ihlukumeza abantu ngendaba yama-tap card akhe ngoba abangelayo balinda kuze kube sebusuku
kweleka babisele nje amakhome ngoba khathesi uhulumende eqiniso nehluleka ubozupco akula social distancing enzakalayo akulani kakubiselwa amakhombi nje isikhoma somuntu sizikhulume ukuthi umuntu uyagada uzukho ngale kumbe uyazigadela ikhombi ngoba thesi emabhasini siyabe siminyene kusiba lo msindo wama-tap card la adalwayo ngoba oyabe phethe icash ungelalo tap card lawo uzupco vele ugada ebusuku so khathesi okwamalanga nalawo I think kukhanyile nje ukuthi uhulumende kakwanisi lapha baye besithi 10 rand kumbe 50 cents US uyagade uthini but nxa sulomuntu wakho esibhedlela omele uyembona kula ngenye indlela
umnumzana Ndumiso Chabalala uthi abezimota babhadalisa imali engamabhondi angama-50 njalo limali ngeke umuntu ayenelise ukugada aphinde ngayo
izolo sihambe elayinini yebhasi uzuko sizitshela ukuthi sizathola i-transport kodwa sayiswela sisuka emsebenzini sama from 4 kwaze kwayabamba abo 6 sagcina nje sibuthana siba baningi saquma ngenyawo sibuya enkulumane lamhlanje ekuseni savuka futhi aswelakala amabhasi kungela ngisho yona eyodwa lapho abantu bekuma-private ade bekhona bebesithi 50 pound kodwa i-50 pound yangikhona uzwagada kangaki ngoba namuhla ekuseni ngigade ngayo i-50 pound esemsebenzini ngoba bengifunakala emsebenzini kodwa ngeholo langikhona ngiyeke ugade nge-50 uphinde
umnumzana Gift Rukweza oyisikhulumeli sezupco kobulawayo utshele i-studio 7 ukuthi ngakho emsebenzini ngakho wedlulisela imibuzo komunye oyisiphathamandla salinkampani umnumzana Tinei Rwasoka ongazange adobhe ucingo lapho i-studio 7 izama ukuzwa imbono yabo ngalolu daba amagalaji amaningi ngilamhla kanye lalapho amabhasi enkampani kaZupco anatha khona amafutha abewome qha okusuke kwabangela ukusilela kwezimota ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku
Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-1893 Mthwakazi Restoration Movement namuhla yabele abantu emagwegwe leluveve kobulawayo amanzi kulandela ukuqhamuka komkhuhlane wesihudo kuleli dolobho ngenyanga edluleyo obikwa ubangelwe ngamanzi angahlanzekanga okunengi ngalolu daba asikuzweni kwingxoxo esiyiqhubele siphathamandla salinhlanganiso unkosazana Shaleni Buhlebethu Ndlovu
njengenhlanganiso ye-1893 Mthwakazi Restoration Movement siyinhlanganiso ekhangelele abantu bemthwakazi sikubone kuso kuludubu kakhulu indaba yamanzi elokishini emalokishini akobulawayo uthole ukuthi abanye sebelabo 2 weeks bengathola amanzi iluveve njengayo they've been getting contaminated water sekulama sokuze kwafa abantu abafika inumber 8 abantu abangu-13 so sikubone njengani ngumthwakazi ukuthi sihlanganelane labantu bakobulawayo sizama ukudinga amanzi angcono sihlanganisisebenzisana le city council siye donethela abantu labe health organization ngoba ngeke sikwenze lokhu singela abantu be health organization ukuthi sihlanganelane nini ndawonye sizama ukuthi sithola amanzi a health siye donethela indawo zombili siye donethela abantu laba ukuze bethole amanzi ahlanzekileyo bengakungabi kulokhe kusiba labantu abagulayo emphakathini wethu njengesizukulwane sakobulawayo
uncedo lolu olwamanzi liluthethe ngapi luncedo oluzafinyelela abantu abangayi lizaqhubeka ngalo yini kumalanga azayo kumbe bekungwalamhla kodwa
uncedo lolo sibesebenzisana le city council labayelabe health sisebenzise bona sathola amanzi kuma-boreholes sisebenzisa ama-bowls abo ukuthi siye donethela abantu 18,000 liters per ilokishi njalo uncedo lolu asilukhankaselanga kuphela ukuthi sikhangele imagwegwe leluveve kuphela kodwa sikhangelele ukuthi sikhangele indawo zonke ezile
shortage yamanzi ukuthi sibasize ngoba amanzi ayimpilo kakhulu emphakathini yikho ke asikho umsebenzi wanamhla kuphela kodwa khangelele ukuthi siqhubeke siyaphambili size sithole isolution yokuthi sithole amanzi aclean endaweni njengabo Luvivi siphinde njalo sithole amanzi aclean azatholakala azatholwa ngumphakathi wonke endaweni yakobulawayo.
Abantu balamukele njani lolu sizo?
Umphakathi ulamukelele kuhle lolu sizo ngoba abantu bese bekhathele ngalo sibili indaba yamanzi le bajabulile ukuthi labo balala belamanzi ahlanzekileyo bengelavalo ukuthi bavuka kusasa abantwana begula kumbe abantu befihle.
Lo ngonkosazana Shalin ubuhle bethu Ndlovu isiphatha amandla senhlanganiso elwela ilungelo loluntu A1893 Mthwakazi Restoration Movement sixoxela ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela, lamlela mshweshwe, lamlela namba wafuwe mbu.
Izakhamizi zemaphandleni zithi sezidlela evalweni kulandela ukuqonga kwenani lalabo asebebulewe ligcikwane le-coronavirus kuleli kumbe abafunyana belalo. Okwethusa abaningi ukuthi inani lalabo ababaleka kuma-quarantine centers lalo liyakhuphuka okufaka abaningi engozini. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inani lalabo asebetholakale beligciwane le-coronavirus esabelweni sezansi emandebeleni ligonge lisuka kumathuma esishiyangalombili 90 ngomgqibelo odlulileyo lisiya kwaba likhulu lamathuma amahlanu lane 151 izolo. Osekuthiye izakhamizi kulesi sabelo zitshaya luvalo imbiko eveza ukuthi izizalwane zakuleli ezivela kwamanye amazwe ezikuma-quarantine centers lapho kuhlolwa abantu ukuthi bengabe belegciwane leli ziyabaleka kulezi ndawo ngoba zingaphathwanga kuhle okulakho ukumemethekisa i-coronavirus. Kuyona leviki sebefika phose amathuma amathathu asebebaleke kuma-quarantine centers abalisa i-Bedbridge, iBangane, seFlabusi kanye nesikhoveni esigodini. Ababaleke e-Bedbridge balithumelane njalo bonke babikwa betholakale belegciwane le-coronavirus ngabantu abakade besemajele kwele South Africa bengakaphendukiswa ekhaya. Umnumzana Ntando Ndlela isakhamuzi eFlabusi njalo uthi bahlalele evalweni ngalolu daba.
Kuyasebisa kakhulu ngoba sisinanzelela kuba kufaka kanganani impilo zabantu engozini. Abantu laba balezizathu zokuthi babalekela nxa kubaleka kwabo kuyinto engakho nhle, kodwa okokuqala sithole imbiko yokuthi abantu laba batholi kudla okwaneleyo njalo kwesinye isikhathi bayahlala insuku ezimbalwa, insuku eziningi kakhulu bekhonapho bengathestwanga, kugcina lowo lomkhuhlane sethele abanye abangela mkhuhlane.
Amazwi akasekelwe ngumnumzana Mthulisi Chabangu oyisakhamuzi esitezi odwa uhulumende kumele athathe amanyathelo aqinileyo ekuliseni leli gciwane.
Ngendlela inani elokhu likhuphuka ngakhona sokusenza sihlalele evalweni, njalo into emangalisayo ukuthi amabhoda kuthiwa amabhoda avaliwe kodwa abantu bayachaphuza, kuthiwa abantu abangaka bavele ababanjwe bavelela ngaphandle kwamazwi. Bese kusinika umbuzo ukuthi kanti pho abantu laba badlula ngaphi. So sifisa ukuthi ngawo uhulumende uyathatha amanyathelo abanzi ukukhangelene nengcekeni njalo bavalelwe kuma-quarantine centers bangaphumeli ngaphandle ngoba bazenza sibhubhe ngayenalo umbhuqazo.
Unkosikazi Sibusiso Mpala uthuzululaye kumele athathe amanyathelo okuthi azivikele kuleli gciwane.
Siyacela ukuthi ngawo uhulumende uyangenela engavula amabhoda ngoba anxa evula amabhoda abantu bengena uba mnengi kakhulu memetheke ngamandla. Labantu aqonqosela ukuthi abantu kabahlale ndawonye bengahamba-hambi ama-distance i-1 meter 1 meter apart ngomuntu. Kwenzakale khonokho abantu bakulandele lama mask njengoba kuthiwa lapho esihamba khona singajiya ama mask.
Abebuto kanye lamapholisa kubeba besitho kudala ukuthi abantu babaleke kulezi ndawo ikuthi kazivalekanga kuhle njalo bona kabalazi impahla zokuzivikela okudala ukuthi kube nzima kubo ukuxhotshisana lalabo ababalekayo. Ekhuluma emhlanganweni oqhutshwa ngolwesithathu eGwanda ngokulwisana lokumemetheka kwegciwane le-coronavirus, uLieutenant Melissa Mandushke owebutho uthi akunokudala ukuthi abantu bebaleke yikuhlanganiswa kwalabo abalegciwane labangelalo. Uthi njalo ababalekayo bethuthela bezomvikela ngokuba khwehlelela xa bebaxotshanisa okudala ukuthi badedele emuva ngoba bengelazo impahla ezokuzivikela. Ekhuluma emhlanganweni webandla leZANU-PF wePolitibhuro esigodlweni eHarare izolo, umongameli Emmerson Mnangagwa uthe sokufanele ukuqiniswa imigoqo yohlelo lwe-lockdown kanye nezokuhlola uzulu igciwane le-coronavirus ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwalo elizweni. Kusenjalo umphakathi kulesi sabelo useveze imibono ethiyeneyo ngomthetho uhulumente afuna ukuwubumba okuhlolwa okubhalwa ngozulu ebulenjini owe-Cyber Security and Data Protection Bill. UNkosazana Linda Mpofu, umqoqo wenhlelo zenhlanganiso ye-Community Youth Development Trust, CYDT, uthi kukhona ongaqondanga ngalo mthetho.
Section 5 and 7 isifiso sami ukuthi kube le ama separate independent bodies, kube labe cyber security labe data protection, and then i parliament iyenze umsebenzi wabo wokuba le oversight role. Nxa sisenza ithetho enje, ngilesifiso sokuthi sidinge ama best practices kwenzela ukuthi lathi singagudluki kulokho okwenziwa umhlaba wonke.
Kodwa uMnumzana Malaki Nkomo olilunga lebandla leZANU-PF uthi kuqondile ukuthi ube khona lomthetho.
Sibonile thina umhlaba wonke ukuthi information lepho ngihamba nje kuphela ingazange ilandelelwe, iba lakho ukuthi kube lokuguqulwa kwahulumende lokuthi nje kwahulumende lokuhlukuluzwa kwempilo zabantu. Ngoba lami nginjenje angeke ngifune mina ukuthi yami impilo phongu chaywa nje umhlaba wonke kungela bufakazi, kungela zizathu, kungela mvumo yami. So ngaleyo ndlela iParliament ihambali phambili liyebhalisisa leli bhili, mina ngiyalisekela.
UMnumzana Albert Ngulube olilunga lekomiti edalele ePhalamende ebona ngokuhanjiswa kwembiko uvumele ukuthi iPhalamende yenze iphutha ngokubhala nomthetho ngesiNgisi kuphela okudala ukuthi iningi lingawuzwisisi. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ngulube.
Siyabonga Albert. Luyalandela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Lingali tshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChrist Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Greta Bodloza Sibanda, ingcwethi kwezamasiko.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Sanibonani baba Gande, sanibonani balaleli bonke, mthwakazi omuhle. Ngiyabonga ithuba lelo ninikezelona babukanti.
Ungasitshela ngamafitshane ukuthi ubona njani udaba lolu olwesithombe sikambuya nehanda okuthiwa sizafakwa eHarare?
Baba Gande, ngiyabonga kakhulu njalo ngiyabonga abalaleli. Kuqakathekile ukuthi khona izimbali zethu sizigcine. Kuqakathekile ukuthi khona sihloniphe amakhosi ethu. Nxa labo behlonipha amakhosi akibo khona lekibo, hayi sabakwenze khona lekibo. Kanti ke lathi ngapha lathi kumele sihloniphe wethu amakhosi.
Kodwa bona labo abafuna ukufaka isithombe bathi bona ikulondoloza imbali yesizwe. Wena uthini ngalokho?
Umbuya nehanda eHarare baba Gande uyisikhonkwane. Umbuya nehanda eMashonaland ulidlozi. Umbuya nehanda eMashonaland uyinkokheli. Ikho ke nxa ngithi ngiyakhangela ngibona kuqondile kubo ukuthi khona bambeke abe yisikhumbuzo ukuze izinto zabo zibahambele kahle, ngoba ngathisa izinto zabo zibamelanga kahle. Ikho ke balokucabangela ukuthi khona nxa bengenza lokho funa izinto zabo zibahambele kahle.
Asithi bafuna ukwenza lokho ngesinye isikhathi ilizwe lingamanga ngendlela eliyona kathesi imali ikhona lokunyo konke kukulungile. Kuyabe kulungile na ukuthi kufakwe isithombe sikambuya nehanda eHarare njengoba kulesithombe sika mnumzana Joshua Nkomo kobulawayo?
Iye, kuliqiniso sibili njengoba nangijilwe nje phezulu ukuthi khona ulwana umuntu kubo ube isikhonkwane, kubo ube lidlozi. Ikho ke ngalokho ke nxa bembeka vele bona bathi balondoloza bona ngokwabo, balondoloza imbali yabo, bahlonipha amakhosi abo, bahlonipha izinkokheli zabo, bahlonipha abelaphi babo. Ikho ke nxa ngikhangele ngibona kuyindlela yokumhlonipha kubo bona khona ngale, ngoba kubo khona ngale ube inkokheli ebaluleke kakhulu lakho konke abakwenzayo, bathi bona bancediswa nguye.
Ungavalelisa abalaleni
khona kande nje kubi kathesi kutheni nje isizwe ngasimanga kuhle, kodwa njengoba nanitshilwe ukuthi khona abantu laba bona balala ukholo lwabo, bayakuzwisisa ukuthi khona lo muntu nguye ongabakhokhelela, nguye ongabavula ingqondo, nguye ongabavula amehlo. Empeleni izinto zonke zilungile, kuqondile ukuthi mambeke lowo muntu, ngoba kibo lowo muntu usho impilo yabo, kuye kibo lowo muntu usho indlela, kibo lowo muntu uyinkokheli. Ikho ke ngalokho ke nxa bemfaka laphana ukuthi khona babe bembona, babe bekhumbuzana, ngibona mina ngokwesintu babe benze into eqondileyo sivini, ikakhulukazi nxa ilizwe limi kahle, ilizwe lile mali, ilizwe lihlezi kahle, kungaba kuhle kakhulu ukuthi khona babeke umprofita wabo, babeke induna yabo, babeke ikhosi labo, babeke isikhonkwane sabo.
Lo ke bekungumnumzana Vodloza Gretas Banda ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilani
le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sixoxa loNkosazana Magodonga Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise. Sicubungula udaba lokuvulwa kwesikolo ngesikhathi inani labantu abahlaselwa ligcikwane le-COVID-19 likhuphuka.
Inhlangano sewoza njengehlanganiso evele ilwela amalungelo lonke, ikakhulukazi ilungelo lezemfundo, besikhankasela kakhulu ukuthi ukuvulwa kwezikolo kungaqakathekisi ukuthi khona abantwana kumele bavule, singakhangeli amalanga kodwa sikhangele ukuthi kumumo esikuwo we-COVID-19 kungabe konke kumi ngomumo yini ukuthi abantwana bafunde. Lapho abazafundela khona, izindlu zangkhona, ama-classrooms ayenela yini, inani labantwana lirejistiwe ukuze kube le-social distancing emaklasini, okufunda amabhuku kukhona na, izindlu zabo zihlanzekile na. Kumele kube ngumlando kahulumende ukuthi unike okulungisela amamaski, ama-sanitizers, ufumigator izindlu zokufundela, konke nje okumele okudingakala ukuthi nxa sithi under COVID-19 kuyafundwa kube khona. Njalo lokuthi lona igcikwane le-corona lingaphi, lisithinta njani okwakathesi, ngoba uhulumende kathi singeke athi uyavula isikolo akhangelele ukuthi khona abazali bazaqhubeka bebhadala iindleko zesikolo. Kumele uhulumende akunanzele ukuthi umumo esikuwo utshengisele ukuthi khona abazali ba-under lockdown. Ihlobo athi se-South Africa phambi kwelizwe zibuyile emakhaya lazo kumbe zi-lockdown khona ngalazazisebenzi. So imali leyo yathi incedisa kakhulu ezikolweni evela kuhlobo esingabazali abangaphandle kwamazwe kayisekho. Imali kade ivela kwi-informal trading kayisekho, ngoba abantu bahlezi ezindlini bacathele igcikwane. So uhulumende kumele abe nxa izikolo zithi ziyavulwa abe nguye lo mlando othwala yonke into. Nxa udeclare isehlakalo national disaster kumele ukuthi ukuthona uthwala umlando njengokhulumende umnumzana umathema kumele kunanzele ukuthi khona kule education amendment act eka 2020 ebe ekhuluma ngokuthi i-education sokungiyamahala iyatsho lokuthi state funded education is ECD to form 4
la khuluma la yini uhulumende njalo kukhona okunye likwenzayo ukuthi abone ukuthi alisuthiseki labazali abasuthiseki ngokuthi izikolo zivulwe kungalungiselelwanga ukulwisana laleli gciwane kuyini elikwenzayo ukuthi uhulumende awemukele umbiko wenu
okhona siloko sixoxisana labaphathintambo bezabelo esingathi ngama district education inspectors lama labo PD njengakathi sikhangathi kule mhloliso ebibhalwa yabo olevu ibhalwe kwathiwa yonke into imi ngesimo sithethele lithuba ukuthi silonde uluhlu kade lubekiwe ukuthi yile lokuthi umonitor ukuthi yonke into imi ngesimo sokubhala kodwa sikhangele ukuthi kube lokusilela laphana laphana yikho ukuthi ufakazisilabo esizabuthatha emalangeni azayo sibuhambise kuministry siyemtshele ukuthi la announcer lezimseke ukuthi lina konke yonke into imi ngomumo kodwa on the ground sithole ama gaps lawa nalawa nalawa and abazali abanye kwezindawo bagcine sebengena endlekweni kundleko zokulungisa lezo ndawo ukuthi abantwana babhala ama exams sihle simazi ukuthi lokho akusoze kwenzakala nxa isikolo zingavulwa ngoba abazali abalayo leyo mali ukuthi bakwenze so siloluhlu ukuthi simonitor njani kuluhlu vele luvela kwi-World Health Organization ukuthi wona ukuze izikole zivulwe kulama 6 guidelines okumele alandelwe and alandelwe akhangelwa ngezigaba ngezigaba kungani khangela ngezigaba ngezigaba kumele ukuthi senze ukuthi nxa sithi wona besithi ngathi iMatopo district iyavula isikolo nxa kungenzakala kube lomnyama ukuthi abantwana besikolo lama-teachers babanjwe ligcikwane le-COVID kule ndawo abangagcina khona balatshwe yini ngoba basoze besuswe kwi-district yabo besiya kwenatsha kwe-district ngenxa yokuthi baza kwenza kube lokuminyana kwezinye isigaba so uluhlu lokulungiselela awutsho ukuthi at national level silungiselele siya ngezigaba ngezigaba uhulumende yinto omele ayenze naleyo lokho into esixoxisana ngayo kodwa sisathatha leli thuba lama-exams ukuthi la ma-exams ababhaliweyo abafosiweyo bekungalungiselelwanga into efosiweyo so ngokuvulwa kwesikolo afuze kwenzakale so sibalindisa ama-exams aphele sibese siqalisa umkhankaso wokuthi sibayingile silobufakazi obugcweleyo
leyo bekuyingxoxo nkosazana Magodonga Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise Nanko umculo wabafana bakagodlwayo
Joshua Nkomo Kabulo Anyongolo Aramatase Lathela zimbuke Sikhumbe sesila bethuki Bageza ngochapho Abanye begeza ngamanzi Uze nsundi abensundu Qale wesiziba saseRhodesia Undiyamandibele Eyakhupha bamhlophe esizibeni Zabhula ukudela inkabi zasidunga Bhulugwe lendoda eyodwa Elikhowa lishumi lamadoda Ijubele imtophe elakisidlele kwahlala imkhumbazana wena owembumgodi wangawuhlala owavulimfunda wafinela izigxawu owasishumbile wasentumbane phehla selimanzi abanye bewuvula ngelomileyo unangunanga namthazana kungayisibekoulukabemphethe obulawayo phambili ngaphansi laphezulu kanti sezilokwenkonjane wayesizweni umahamba yedwa
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Izakhamizi zakoBulawayo zithwale nzima namuhla ngenxa yokuswela amabhasi kanye lamakhombi enkampani yeZobco aya edolobheni. inhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-1893 Mthwakazi Restoration Movement namhla yabele abantu emagwegwele luveve amanzi. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7 p.m. kusvika na7:30.